Dare la magistrate rapa gwarire kuti vakunashe mchemwa vasungwe mushure mekunge vatadza kuya kudare. Vamchemwa ndivo varikukwikwidza vakamirira MDC Alliance kuBulawayo South. Mushure mekutongwa kwenyaya iyi svondo rapera, vamchemwa ndemwe wevanhu vana vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kurwisana kwakaitika pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo muna Kurume. Vanhu gumi nevaviri vakasungwa mushure memhirizhonga iyi. Asi vamchemwa nevamwe vatatu vanoti vamalandu Ncube, vaFelix Maka navaEric Gono ndivo vakawanikwa vaine mhosva uye vange vachifanirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amai Stembile Ncube vati vange vagadzirira kupa mutongo wavo kuvana ava, asi vati zvange zvisingachagoni kuti vaite saizvozvo sezvo vamchemwa vange vasipo. Gweta vaPrince Buche Dube avo vari kumirira vana ava vakumbira ruregerero kudare vachiti vange vachitaurirana navamuchemwa nguva dzose, asi vati havazive kuti sei vasina kuuya kudare. VaBuche Dube vabvumirana nedare kuti mutongo wange uchifanirwa kuturwa nhasi uzoturwa musi wachikunguru 23, asi vazvipirawo kuti mutongo uyu unogona kuturwa kana mangwana ndokunge vamuchemwa vawanikwa. VaBuche Dube vaudza vatapi venhau kuti zvavashamisa kuti sei vamuchemwa vasina kuuya kudare sezvo vange vachitaurirana navo panguva yose yapfuura. Vamuchemwa nevamwe vavo vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai.